kwazwai. Murie Zimbabwe, ndino mukamuchira nechirongwa chedu chechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi tirikuendera mberi tichikurukura nyaya yechirongwa chehurumende yeAmerica, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vhiki rapfuura tanga tina vasarudzo nare. Nhasi tina vaPasmore Ndlovu, umwewo ari pachirongwa ichi. VaNdlovu, ndino mugamuchira muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Muri kuno kuAmerica, muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana. Ngatitangirei panyaya yebasa ramunoita.
Aiwa, ndinotenda mukoma Mike nekuva nemi chirongwa. Inini ndingati ndinoita nezvedigital storytelling tichishandisa mamobile devices. Saka ndinobika zvirongwa zveparedio atingati mapodcast. Nekubika zvekare madocumentaries. Asi kuti tine maspecific communities andinoshanda nawo kuchirezi. Takatarisa the Shangani people vari kuchirezi. Inini semunhu akakurira kuchirezi ndikadzidza ikoko, zvekare ndinonzwisisa upenyu hweikoko. By the way, I'm from the Shangani community. Saka ndingati ndakakura ndisinganzwi rurimi rwechichangani ruchitaurwa paredio. Saka nekudaro ndikatini zvakandipa kuti ndifanira kuti ndiite basa kairi kuti tisimudzire Shangani community vave nevoice. Saka tichipesa mapodcast andinoita, ndine inonzi Svabuchomi, chirongwa chakanangana nenyaya dzeShangani people. Ndo vatinenge tichipinza muchirongwa vachitaura zvakawanda zvavanosangana nazvo. Ndine inonzi The Update with Passmore, apo tinotarisa vechidiki tichenge tichipinza vechidiki vanga vadai vane matarenda nezvimwe zvakasiyana siyana vachinge vachitaura nyaya dzakasiyana siyana. Chinangwa chiri chekupa exposure kuvadikino vechidiki.
Nguva yenyu muri kuno kuAmerica, muri pasi pechirongwa ichi cheMandela Washington Fellowship yave kusvika kumagumo. Pane zvamungati madzidza here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ndingatini ndakadzidza zvakawanda chese kuburikidza nechirongwa chinoichi. Chandakanyanya kunzwisisa ndikati ileadership. Takatarisa kuti ndange ndichiita zveleadership in civic engagement. Saka zvakandibatsira kuti ndinovimba kuti ndichidzokera kumusha kundoendera mberi nebasa randinoita, ndichange ndichikwanisa kushanda nevanhu vemunharaunda, ndichange ndichikwanisa kuremekedza vanhu vemunharaunda. Zvekare ndikati networking, kushandidzana nevamwe vangadai vachiita basa rakafanana nerandinoita, ndo zvinhu zvakanaka chaizvo, nokuti unodzidza zvakawanda mukuburikidza nekubatana nevamwe vanokwanisa kunge vane ruzivo rwausina iwewe mubasa rinenge muchiita nezvo.
Pari zvino muri kuno kuAmerica kune magesi, mukapinda muchipatara mushonga uripo, mari iri kubatika. Zvese zviri kushayikwa kumusha zviri kubatika kuno kuAmerica. Nemaondero enyu muchakwanisa here kuzonyatsoshanda pamutadzokera kuZimbabwe?
Aiwa, zvakangoomawo. Ndokape kuti unenge une basa raunenge uchida kuita. Ndikati matarget, uchitanga project une matarget ako kuti nenguva yakati ndifanira kunge ndapedza basa rakati. Asi kuti nesichesheni yacho iyi unenge usingazokwanisi kunge uchisvika patarget yaunenge wakatarisana nayo. Saka zvinochafekta pabasa ratinoita. Tichingovimbawo kuti tichange tichigadzirisikawo kuti tinge tichiendera mberi nebasa ratinoita.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vaNdlovu. Nguva ndiyo yadyana namupeta echirongwa muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Ndinotenda nekuva nemi muchirongwa mukoma Mike. Ndikati mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe, vechidiki vese vakateerera, kana une project kana kuti basa rauda kutanga, zvakakosha tsvaka ruzivo pane vanokwanisa kukubatsira kuti uendere mberi nebasa rako. Ndatenda.
Mhuri yeZimbabwe mabvakudzwa kuna vaPasmore Ndlovu, umwewo wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ndatisanganai padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapo pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare BigMike3 BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram. Muri yeZimbabwe, tosangana nemusechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nokubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Muri yeZimbabwe, bye bye.